aikokera musangano uyu imwe nhengo yekomiti iyi vachristopher smith vakapa umbowo mudare iri vanoti vaimbova mumiriri weamerica muzimbabwe vacharles ray murimi wechichena vaben frith dr chipo dendere vanodzidzisa paamhurst college muno muamerica uye amai elizabeth lewis mutevedzeri wemukuru wesangano reinternational republic institute remuamerica dr dendere vanoti musangano uyu wainge wakakosha zvikuru sezvo wakapa mukana kuzimbabwe neamerica kuti nyika mbiri idzi dzizeye nyaya yekugadzirisa ukama hwadzo
ndinoona kunge zvakakosha kuti vanhu vanotora nguva yavo vachitaura nezvechike zimbabwe tikatarisa vanhu vazhinji vari nyika dzakasiyana-siyana vari kumirira kuti zimbabwe isumuke zvekare zimbabwe inyika ine maresources akawanda atinokwanisa kuleveragea kuti tive nini development munyika yedu
vasmith vakaudza dare iri kuti musangano uyu wainge wakananganawo nekutsvaga nzira dzekuunza utongo hwejekerere muzimbabwe
Today's hearing will look at the prospects for true democratic and governance reform, as well as the potential restoration of the rule of law. We truly hope that the arrival of a new government signals an opportunity for establishing a mutually beneficial relationship between the United States and Zimbabwe.
Vachitaura pamusangano uyu, imwe nhengo yedare iri vaEd Royce vakati Zimbabwe inofanira kuva netarisiro yakanaka mune ramangwana, asi isingakanganwe chazuro nehope. Sezvo vamwe vari muhurumende itsva yemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vaityora kodzero dzevanhu mazuva aitongwa nevaive mutungamiri wenyika varobert mugabe
if we truly want to see zimbabwe develop to its potential we must be prepared to work with the winner of a credible non-violent election regardless of the political party even if the election is credible and non-violent Any new government is almost certain to contain officials who bring a lot of historical baggage with them to their positions. I firmly believe, however, that we should, in such a situation, put the past behind us and focus on the policy statement in the introduction of Zadira. It is the policy of the United States to support the people of Zimbabwe in their struggle to effect peaceful, democratic change, achieve broad-based and equitable economic growth, and restore the rule of law.
VaRoyce vakatiwo sarudzo dziri kuitwa munyika gore rino dzinofanira kuva dzakachena uye vachiti hurumende inofanira kumira nyaya dzeuori. Vakatiwo hurumende yeAmerica inoda kutanga yaona kuti mitemo yaremekedzwa isati yabvisa zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende yeZimbabwe. Ambassador Ray vakaudza dare iri kuti kubviswa kwakaitwa vaMugabe kunopa America mukana wekuti iedze kugadzirisa ukama hwayo neZimbabwe. Vakati Zimbabwe ikaita sarudzo dzakachena, zvirango zvakatemerwa vamwe vatungamiri vehurumende zvinofanira kubviswa.
If this year's elections are held, if they're determined to be credible, and if there is no violence, the ball will be in our court. If we truly want to see Zimbabwe develop to its potential, we must be prepared to work with the winner of a credible, non-violent election, regardless of the political party.
Asi, amai Lewis vakati, zvirango hazvifaniri kubviswa, sezvo zvichipa America mukana wekuti imanikidze hurumende yavamunangagwa kuti irambe ichivandudza zvinhu muZimbabwe. Nyaya yekupindira kwemauto munyaya dzesarudzo nezvematongerwo enyika yakazeiwawo mudare iri zvichinzi mauto haafaniri kuve aine chekuita nenyaya dzesarudzo kuti izvi zvisaitike vamwe vakapa kurudziro yekuti muzimbabwe mutumidzirwe vaongorori vesarudzo vekunze pachiine nguva asi vafrith vakati izvi hazvibatsire nekuti dzimwe nguva kunoitwa mapungwe vanhu vachiitwa kafira mberi pakati peusiku vaongorori vesarudzo vasingakwanisi kusvika kunzvimbo dzakadai zvikuru kumamisha
what happened was the military came round from ward to ward to every constituency and at night indoctrinated people and used torture and violence against people in a very brutal way so that by and this comes from China this is a Maoist system of intimidation so the whole ward is brought together in one central point and everyone then is indoctrinated through the night various people are then pointed out as having sympathized in some way with the opposition and those people are then tortured publicly in front of everyone else in the early hours of the morning
vedare iri vakachema chemawo nenyaya yekushaiswa mukana kwevanopikisa kuti vawane mukana wekutaurawo padzine penyuro. Asi vedare ava vachitungamirwa navarei vakarumbidza zvikuru Studio 7 vachiti inopa mukana mapato ose ezvematongerwo enyika. Vamwe vakapinda musangano uyu ndi Dr. Frank Guni, chizvarwa chemuZimbabwe, avo vakati mune ramangwana vanoda kuti dare iri rikokewo vamwe vakuru vakuru muhurumende yeZimbabwe uye vamwewo vebato reZANU-PF.
Vachiita zvinhu zviri balance vachiunzawo rimwe divi. Zvino vakatora vanhu kudivi rimwe chete vanenge vachingoti hatidi hurumende iripo, havakwanisi kuwana yatinoti objective view yezvinhu zviri kuitika muZimbabwe.
Vanhu vakawanda zvikuru vakapinda musangano uyu kusanganisira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica nevamwe vachena vakawanda vakambogara muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.